ticha akanga waya muZimbabwe. Zviri pachena kuti iye zvino zvikuruti tsamba dziri kubva kune maservice provider, kubva kunana Edgars, kubva kunana TV Television, aiva tinotora zvikwereti. Vese vari kuti vaakuda mari idzodzo dzine maUS dollar ende vakwidza mainterest rates. Epiri ndechekuti mukatarisa mamedical aid zvose aitotanga tichibhadhara, hatichagoni kurapwa bati akuita vanhu vanoponera kumaprofita nen'anga. Zvoreva izvo kuti zvinhu hazvafambi zvakanaka baba kurapwa kwedu. Chimafuri chiripo ndechekuti zvinhu zvadhura mumashopu. Mukatarisai mukuti KG yenamba yakuita $18. Zvokwadi zvokwadi munhu akaenda kuuniversity, akaenda kuteacher college akatrena 3 years, pei yake yaagona kutenga 20 kgs zenyama chete, 20 kgs pei yake yapera, korenzi, kovana. Dai hurumende yangozivawoka kuti mwana asina chema anofira mubereko. Iye zvino tikatarisa kwatiri kuenda, vana vedu hatigoni kuvaendesa kuzvikoro, matransport cost akwira.
Saka imi muri kuda kuti munge muchiwedzerwa cost of living nezvikamu zvingani?
Chiripo ndechekuti ngatitange tanyatsotarisa kuti maaccommodation expenses akura sei. Totiwa tozviva kuti kuaccommodation tikuda mari yakati, tobva ipapo toenda kutransport, tatibhadhira $3 per day. Iye zvino izvi tikakureta mari dzasvika $6 nekuti ya dhora kuenda dhora kudzoka. Ukatodzoka amanheru wotozi $2 kana dhora 50. Kureva izvo kuti mari yatoka haitatokwani zvachose. Saka tiri kutoti mari yatiri kutambira hatifani kutombotambira. Kana tatambira mabond note hatigoni kutambira mari less than 700 kuti zvitifambire zvakanaka.
Saka muri kutarisira kuti rubatsiro runge ruchiuya zviri zvariini?
Tiri kutorarama nhasika, hatiri kurarama gore rinouya. Tiri kutotaura kuzvaive zvinoizvi kuti kana patinofanira kunge tichitambira mari next week, hongu masoja atambira mari nezuro ende vatambira mari iyoyo ari mabond note. Panga paine runyorekupo zvekuti pamwe acho aita ari maus asavana ari mabond note, asi chiripo ndechekutika tikutambura mari haisi kukwana.
Manga muchitarisirwa kusangana negurukota rezvevashandi nemabasa, mati maita here urongwa uhu sevarayiridzi kana sevashandi vehurumende?
Tsamba tanyora tanyorazve, hapana chiri kuuya ba, nekuti tatitoshamisikwa kuti ivo minista vacho Comrade Dzekainzedza ngavatitsvageuka vatiedze kuti ndiri pakati vakomana, huyai kuno yetaure nyaya dzenyu. Nekuti chakaona ndechekuti chese chinotaurika chinogona kunzwisiswa, nekuti vanozi kwatiri varayiridzi basa harichashandiki zvakanaka. Uko vari kutotywa nezvimuteki, uko vari kutotywa nemabasa, vari kutotywa nepublic service commission, uko mari yacho hakuna. Saka tatichikumbira kuti dai misangano yachimbidzoitwa tasita zvichemo zvenyu. Isi sesangano revarayiridzi repTZ iye zvinozvitiro zvichemo zvedu zvatakaendera kuna vamunangagwa, takangomirira takatarisa mugwagwa kuti pamwe tichanzi huyai tikurukure nyaya dziya dziya. Asi nanhasi hapana chati chauyaba.